vagari vemuHarare vakaita savaworship Dumba vanoti hapana chavanzwa chine musoro chataurwa nemutungamiriri wenyika muparamende nhasi.
Vamugabe vapangidza kuti havana zvekutaura nekuti hapana zviri kuitika munyika. Munyika hamusina chirimo, ivo pachavo chavo vanyatsopangidza kuti no longer havasina kana hope, havasina tarisiro yekuti pane chingaitike munyika muno. Vangomirirawo masoko vangotaura ndanzwa ndekuti dai Mwari vaita kuti mvura yanaya. Pamwe vari kufunga kuti mvura kana ikonomi ingamuke, I don't know kuti zvinotangira papi.
Mashoko avadumba atsinirwa nenhengo yeparamende inomirira Norton vatemba muliswa avo vati vanga vakatarisira kuti mutungamiriri wenyika achabata-bata nyaya yehuori uhwo hwavanoti hwatekeshera munyika zvikuru sei muhurumende.
Inyaya yavagara vachitaura visingaitwe. Chikutanga zero tolerance on corruption yavagara vakataura since the first session ye parliament kasi nhasi corruption ichiri kungoitika nyika iri kutambura iye zvezva tichaziva kuti president iwo vacho vane political will here yekudzia necorruption kuti tinonzwa kuti professor Moyo ari kuprotectwa naiwo mamuona nhasi achiya kuparliament pesa pangasingauya achitya kusungwa kasi iwo kana varipo haasungwe kunasti zvakare nenyaya yezimdef iri kutaurwa haasi kusungwa. Deputy minister akasungwa nenyaya imwe chete asi minister haana kusungwa saka kusvikira vasina kusunga vanhu nenyaya yecorruption hapana kwari kuenda nyika chero mabond notes problem haisi mabond notes problem vanhu vanoba mari kuhurumende vanoba maus dollar achibuda vanosaifona tinovaziva vadini kusungwa nekuti ticharamba tichingounza manotes nemanotes akati wandei nezvinhu zvatinoziva nyaya yepresidential input ndafara kuti is a government program ngaipiwe munhu wese ende vanhu vari kumaruva ngavamake sure kuti vatambira zvinhu izvi ngavasati ndezve ZANU PF president vega vataura it is a government presidential input program it's not a ZANU PF presidential input program but a government presidential input program inobata munhu wese anorima chero ari masmall scale ngavaende kunotora ende tinokumbira kuti ivo vanodistributa pasaite kuti vanongopa chete vezanu PF vachisiya vamwe.
Nhengo yeMDCT inomirira mabvuku muparamende vaJames Maridadi vanoti vamugabe avo vataura kwemaminitsi anokwana makumi matatu nematanhatu havasisina mhinduro pane zviri kunetsa munyika saka nokudaro vanofanira kusiya basa.
Akomanaka zvinosiririsa ukaona nyika yasvika painonzi nyika yasvika kumawero kuti purezidendi wenyika vanoya muparamende voita 36 minutes vasina zvavataura. Nyaya yakanyanyisa kukosha kuvanhu nyaya yemabond notes yekuti mabond notes achamira sei purezidendi havana kuitaura vari kuita kunge vari kupa spichi yekujobek isinini zviri kuitika muzimbabwe zvekuti ndanzwa urombo kuti nditi nyika yedu iri parumananzomba ndira zvandine ndataura nyika yedu yasvika pekuti tasvika kumagumo nokuti ukaona purezidendi vaakuita spichi yekuti ivo pachivo muspichi mavaraudza kuti vagumirwa kokoizo kuzoti isizo mudhara agumirwa zvinotyisa zvokuti ndotoshaya kuti ndozvitaura sei kuti nyika manje kana purezidendi agumirwa kudai kwokuzoti kunyika kuti paspichi yavataura ndaedza kuteerera ndikateerera kuti ndinzwe kuti pane zvavachataura here kusvika kunzwa ndakutaura vava kuti ndichipeta mazwi angu ndikati vari kupeta mazwi acho avataura ndaapi mazuva avambotaura ndobva vapeta ndobva vabuda zvavo ndobva vasalutswa ndobva vaenda ndofunga chinhu chanyanya kuitika chakakosha chavaita muparamende chokuti pavauya vasarutswa nemukuru wemaprizi wekumaprizini vakasarutswa nemukuru wemapurisa vakasarutswa nemukuru wemasoja vakasarutswa nemukuru mukuru wemasoja ndo zvinhu ndikati zvina zvandatora kubva muparamende pazuva ranhasi paspichi havana havo zvavataura.
Zvichakadai vaimbova gurukota rinomirira nyaya dzevashandi amai Paurina Gwanyanya Mupariwa vanoti vafara kuti mutungamiriri wenyika atsinhira nyaya yekutaurirana kwevashandi vashandirwi pamwe nehurumende pasi petripartite negotiating forum kana kuti TNF.
Inini ndinongonzwa kuti ndinofara but in a way also is rather too late because president vakadai vakazvireza kare izvozvo zvokuti tripartite negotiating forum samunhu akanga ari muministry ndakasiya bhiru tatogadzira chifunga kuti in the next 3 or so months after tabva kumaelections paana minista vanyowani vangadai vakatouya kuzoritebhula kuhouse izvi zvinobatsira kuti vanhu vataurirane izvi zvinobatsira kuti zvichemo zvomuindastry zvipere mungatarisa pari zvinhu izvi zviri kutoratidza kuti hurumende iri kutorasikirwa kuti izive kuti vanotambira rini ndavanani because haukwanisi kuve nevashandi vehurumende vanoti uyu anotambira musi wakati uyu anotambira musi wakati vasingazive nokuti kuronga kwechinhu kunodiwa sei ndiri kudaro mukatarisa mwedzi unonzi wapera ukange wapera kana kumacity council kwatinenge tine zvikwereti kana civil servant chaikwa inenge ine chikwereti unonzi musi wa1 chikwereti chinenge chatove chabatwa interest yane interest saka izvozvo zvinoreva kuti tripartite negotiating forum bill richori mumacho rezvekuti minista mupfumbira utotofanwa kumhanya mhanya naro nekuti kubatana kwevashandi kubatana kwevashandirwi zvino zvinobatsira kuti nyika isumukire. Kutaurwa kwezvichemo zvevashandi, vanhu vakamiririrwa nevanovamiririra, zvinobatsira kuti pasave nematambudziko akawanda. Vataura zvakare nenyaya yerunyararo. Hamugone kuita runyararo kuindastri kusina runyararo, vashandi vachichema vachigunununa nenyaya yekushanda, nenyaya yemapenjeni, nenyaya dzemari.
Asi gurukota rinoona nezvematunhu uye vari murongi wemisangano muzanupf vasevhi yakasukuwere vanoti vafara zvikuru kuti mutungamiriri wenyika asimbaradza nyaya yekuwaniswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba kana kuti mastendi kune vechidiki pamwe nemadzimai.
Tinozvitambira chose nekuti tatitsigire vana vechidiki nevakuru madzimai kuti vawanewo pekuvakamishayamo vakwanise kuwana, ndokutisumudze ikonomi. Vanhu vanenge vachivaka ndokutovakwa kwenyika. Chonzi ikonomi kusukuwa kwakwechi, saka mudzimba ndomuno vakwa nyika. Ndozvatiri kuita, tinotenda chose president vatsigira chirongwa ichi.
Asamai Mpariwa vati vamugabe vanga vachifanira kutaura nezvenyaya dzekushayikwa kwemari kumabhanga pamwe nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika.
Vasiya zvakawanda nekuti vamhanyira kunobata kutingati kumupendero, ivo vachisiya mongo wenyaya kuti nyaya dzemari ikonomi, nyaya dzekuti mabhondi notsi hadzina kumbotaurwa, nyaya dzekuti chero nyaya dzekumabhengi kumira makiu izvozvo mukatenderera mutaundi muno, munoona kuti kune machembere, kune vana, kune zvirema, kune vanhu vese vashandi havachagara mumabasa nenyaya yekuenda kunotsvaga mari kumabhengi. President vangadai vabata-bata kuti sehurumende pane urongwa hupi huri kuita kuti vazogadzirisa kuti vanhu vasagare vari mumarodhi vachitsvaga mari nokuenda kumabhengi waapa kiu ukasvika pamukana wako wekuti utore mari woudzwa kuti mari yapera.
Vamugabe vaifanira kutura mashoko avo muparamende svondo rapera, asi vakatadza kutura mashoko avazotura nhasi mushure mekunge vaenda kurufu rwevaimbova mutungamiriri weCuba vaFidel Castro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.